Tiri kuzvierengawo mapepanhau, asi handioni paine chinobuda, nekuti zvataverenga so far ndezvekuti komiti ine chishuwo chekuenda kunotaura navamugabe vari kumba kwavo, zvichionesa sekuti vakatadza kudaidza vamugabe kuti vauye kuparliament. Saka now vaakuda kuti clerk of parliament akumbire vamugabe kuti zvichiita komiti iende kunotaura navo vari kumba kwavo. Saka vamugabe vachine simba rekuti no, nekuti kumba kwavo hakusi kudare reparamende ende vane right of privacy. Tichionawo zvekare kuti komiti yacho haisi kuwana rutsigiro rwakazara kubva kuexecutives kuti vakati munhu ngaauye kuparliament akasauya wotongwa munhu iyeye necontempt of parliament.
Vamwe vakadedzwa vakawanda wanda kusanganisirawo nemi, pane chichazonyatsobuda here mutsvakurudzo dzose dzavari kuita idzi?
Tiri pasi pehurumende iripo iko zvino izvi, hapana chichabuda, nekuti vamwe vacho vanofanira kunge vachitodaidzwa kuti vanobvunzurudzwa muparliament vanhu vari pazvigaro zvepamusorosoro. Saka handioni paine yatingati the political will kana kuti chido chehurumende chekuti mbavha idzi dzisungwe, hapana chido chiripo. Kunze kwekunge patoita a change of government, so far pane umbowo hwakawandisa hwabuditswa necommittee yavatemba muliswa iri kupa atingati maindications ekuti nhingi ane nyaya, nhingi ane nyaya, nhingi ane nyaya. Zvaakuchida kuti executive kana iri kurwadziwa zvishuva kuti nyika yedu yakabirwa, yaakufanira kuchiti okay, tine maprosecutor ariko, munhu uyu ngaasungwe. Tine anti-corruption commission, yaakufanira kuti ichinyatse kuinvestigator nekutsvaga documentary evidence criminal activities akaitwa nevanhu vanga vaine chekuita nenyaya yemadiamonds. Saka handisi kuona paine that interest on the part of government. Ndiri kuona unga parliament is fighting alone and they are not being supported by the executive.
Mutemo uya unoti unochengetedza vaimbova mukuru wenyika vamugabe vatiri kutaura nezvavo kuti vasatongwe nedzimhosva kana kuti vasasungwe, unoshanda here munyaya dzakaita sedziri pano idzi dziri kutaurwa nezvadzo idzo dzemari dzemadiamonds idzi?
Haufaniri kunge uchishanda kana president vakatyora vakarwisana nebumbiro remutemo wenyika, vakatyora mhiko dzavakataura ivo kuti vacharemekedza constitution yenyika uye vachatungamira nyika mukururama. Yatingati isusu good governance zvine transparency. Kana presidenti vakazvidzikisira pasi kuita criminal, vodya nemacriminals, vanofanira kuti vasungwe. Tinotarisa nyika dzakaita sana South Korea, president wavo iko zvino izvi is serving a prison term nekuti akabira nyika yake. Tinotarisa nyika dzakaita sana Israel, the current president right now Benjamin Netanyahu is being investigated for accepting a bribe. Former president weIsrael akatobuda mujeri manje manje nenyaya yekuti anga abira nyika. Saka vamugabe kana vakaita mamwe madecisions on behalf of the kind of the government sekuti tomboti kuendesa masoja kuDRC, yes, izvozvo izvi vanogona kunzi vakazviita vachiexercisa his constitutional rights as the head of state. But if the president stole from the nation, kana akabira nyika, he's a criminal and no one is above the law. Saka Mugabe anofanira kuti asungwe kana paine mhosva yaakapara. Pakaonekwa kunzi pane umbowo hwokuti iye kana kuti mudzimai wake kana kuti vanhu vakamukomberedza vanga vaine chekuita nekubiwa kwemabhiriyoni akabiwa kwachiyadzwa, anofanira kuti asungwe. Izvo zvinobatsira kuti nevachazotonga vanoziva kuti vakaita huori remangwana ravo rinenge risina kujeka, vanofanira kugadzirira kuti vachazosungwa uye vachazvidavirira mhosva dzavachapara vari mukutonga.